zvakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana naanhasi uri musi wechishanu chibabu 21 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 kumidlands nekumasvingo, uye vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Sangano reiom rinoparura chirongwa chekubatsira vanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika munguva ino yecovid-19. Vashandi vekanzu rechitungwiza vanombosendeka parutivi urongwa hwavo hwekurangwa mabasa mushure mekuvimbiswa kuti kanzuru ichagadzirisa zvichemo zvavo. Dunhu reMaryland muAmerica roshandisa mari kukwezva vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 kumidlands nekumasvingo, uye vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vese vanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Kushaya kwevanhu vaviri uku kwakasiya uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwasvika pachiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi masere nevashanu, kana kuti 1585. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 38635. Kusvikawo nezuro vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 615296, vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 kubva zvatanga chirongwa ichi. Sangano reInternational Organization for Migration, kana kuti IOM, svondo rino rakaparura chirongwa charo chekutsigira vanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika munyika dzekuchamhembe kweAfrica, ava nonzi raramo yavo yakakanganiswa zvakanyanya nedenda recovid-19. Chirongwa ichi chakaparurwa nechipiri kumugano wenyika neZambia wechirundu, uye musvondo riri kuuya chiri kuenda kumugano weBeit Bridge. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reIOM muZimbabwe, amai Fadzai Nyamande Pangeti, vanoti sangano ravo riri kutsigirwawo muchirongwa ichi nebazi rezvebudiriro yekunze kwenyika muBritain reForeign Development Office. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hurumende dzemunharaunda yeSadak dzakatora matanho adzaiona kuti angamise kupararira kwecovid-19. Matanho aya akafanana nezvekuvharwa kwemabhodha uye kumisa vanhu kufamba zvakakanganisa mashandiro anoita avo vanotenga nekutengesera kune dzimwe nyika. VeForeign Commonwealth Development Office vakaona zvakakosha kuti vashande nebato reIOM muno muZimbabwe uye nekuZambia, Malawi nekuSouth Africa kuti vakurudzire masangano emainformal cross-border traders kuti vakwanise kuita basa ravo munguva yecovid-19.
Sei vakazofunga kubatsira vanotenga nekutengesa ivava?
Mabasa anoitwa nevava macross-border anoonekwa kuti anounza mari muno munharaunda inosvika kuma $17.6 billion. Saka veFCDO vakaona zvakakosha kuti vanhu vabatsirwe panguva ino yecovid-19 kuti varambe vachiita basa ravo zviri pamutemo, zvinovabatsira kuti varambe vachiriritira mhuri dzavo uye vachinwisa kupararira kwecovid-19.
Zvii chaizvo zvamunee muchibatsira nazvo vanhu ivava?
Zvimwe zvezvinhu zvatinoita muchirongwa ichi ndezvekubatsira avo vanoshanda vachitenga nekutengesera kune dzimwe nyika zvinhu zvinogona kubatsira kumisa kupararira kweCOVID-19 zvatinoti PPE zvakafanana nemagloves nemamasks uyezve nemasanitizer zvinhu zvakarezvo zvinopiwawo avo vanoshanda kumabhodha kuti vachengetedzeke pavanenge vachibatsirana neavo vanoita basa rekutenga nekutengesera kune dzimwe nyika.
Icho chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwawo sei naivo vanotenga nekutengesa?
Chirongwa ichi chatambirwa nemufaro kubva kune avo vari kushanda vachiita mabasa ekutenga nekutengesera kunze kwenyika uye kune avo vanoshanda kumabhodha vachiti izvi zvichavabatsira kuti vakwanise kushanda vachisimudzira mabhizimusi avo. Vane zvinhu zvinogona kuvabatsira kuti COVID-19 isapararire. Cross Border Traders Associations emuno muchirundu vatenda zvikuru avo vehurumende uye veForeign Commonwealth Development Office neveIOM nebasa ravari kuita. Basa iri richange richiitwa zvakare kuBytebridge.
Mapoka api kana masangano api amuri kushandawo nawo muchirongwa ichochi?
Muchirongwa ichi chatiri kubatsira avo vanotenga nekutengesa kune dzimwe nyika. Chair supporting informal cross-border traders in Southern Africa to do business safely in the COVID-19 pandemic. Chirongwa chatiri kushanda pamwe chete nemapato weIOM kuZambia, South Africa nekuMalawi. Mabasa ose atinoita muchirongwa ichochi anotsigirwa nebato reForeign Commonwealth Development Office yekuUnited Kingdom. Tinoshandazve zvakare nemapato eCustoms and Revenue, eTrade and Industry, neImmigration, neavo veWomen Affairs, tichiona kuti kunyanya-nyanya avo vanoita basa rekutenga nekutengesera kune dzimwe nyika vanenge vari vanhu vechidzimai. Saka tinoshanda nebato iri kuti tione kuti kodzero dzemadzimai aya dzichengetedzwe pavanenge vachiita basa ravo rekutenga nekutengesa.
Ava vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reIOM muZimbabwe, amai Fadzai Nyamande Pangeti, vari parunare muHarare neStudio 7. Pamusoro nezuro rakatura mutongo wekuti kanzuro yeHarare isiye nzvimbo yekuti vagari vekuTen World South muHarare makare vakwanise kuvaka chikoro. Vagari ava pamwe nerimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vainge vakwidza kudare gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo uye kanzuro yeHarare vachiti vanoda pekuvakira chikoro sezvo nzvimbo yainge yanzi ndeyechikoro yakatengeserwa mumwe munhu zvake akabva avaka chikoro chiri kunzi nevagari ndecheShoroma. Izvi zvinonzi zvanga zvopa kuti vana vechikoro vevana vevarombo vafambe nzendo refu kuenda kune mimwe misha. Nzvimbo iyi yakavakwa muna 1996 kubudikidza nechirongwa chebhanga reCabs uye nevagari vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kana mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Justice Kitapi wapa mutongo uri interim order yekuti City of Harare haifanirwi kuwe nezvinhu zvaingaitwe pamastand mairi iwayo 2164 ne2165 kusvikira nyaya iyi yapedzwa. Isusu tarisiro yedu seHarare Residence Trust ngeyekuti muTenwald South mune wana vari kutambudzika nekufamba kukrosa Blawayo Road wachienda mukuwadzana, vamwe vachitsikwa, vamwe vachikwara, vamwe vazvirema nekuda kwekuti munzvimbo yeTenwald South hamuna primary school kana secondary. Saka tiri kufara zvikuru neinterim order yapiwa naJustice Chitapi iri kuratidza kusimbisa donzo reeducation muZimbabwe kuti padzimba mazana mashanu ega ega panofanirwa kuve nechikoro cheprimary neche sekondari.
Kanzuru yanga ichitikudi kumatari.
Nyayapa yaka yendesi kwa kudareredzi mosha. Yaka nzikwa we City of Harare wachizi mirira wachi defender. We magweta edu e Zimbabwe Lawyers for Human Rights achiti mirira mutongo uyu uchabatsira wagari we Mutinwood South kuti wawewo nechikoro chavo chekuti wana wavo vanogona kudzidzira imomo wasinganetseki nemari dzemabhazi dzawanga wachishandisa kuenda kunana dziwara sekwa kuenda kunana mufakosi kunana budiriro kupinda mudhorobha
avanga vari mukuru we Harare Residence Trust va Precious Shumba vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abata omumwe mugari we Mutinwood South amai Lorraine Mupesa.
Tichitanga kugara Mutinwood South in 1996. Mune nzvimbo dzanga dzakasiwa zvichinzi dzimwe mapublic creche mamwe mapublic schools but kusvika nhasi unoyu hamuna chinonzi chikoro Mutinwood South. Takaramba tichitsvaga rubatsiro kune ma relevant authorities but hakuna chakabuda. Harare Residence Trust yakatibatsira pamwe chete neveZimbabwe Lawyers for Women Rights tikaramba tichifamba tese.
Manga muchiedza kumbotaurawo here nevekanzuru vacho?
Takavanyorera kakawanda havana kutipindura. Tikanyorera zvakare veMinistry of Education. VeMinistry of Education vakazviona zvakakodzera zveshuwa kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro. Vakabvuma mhosva yavo kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro Mutinwood South. Vekanzuru vakazoti muresolution yavo ya 2018 taona zvakakodzera kuti Mutinwood South is in need of a primary school. Saka takuvapa mari kuti vavake chikoro. Ofuchi mari yatakanga tapiwa yakanga isingavake chikoro cheMutinwood South.
Chaivakwa kupi chikoro ichi?
Yaivaka chikoro nearby sebabu. Saka takava bvunza isu kuti tikavanyorera petition kuti mari yamatipa iyi muna kutipa isusu stand number iyi haiwani kweMutinwood South. Stand number yedu yechikoro 2164 apa hapana chiripo. Nhasi unoita kutoona kuti pakutodevelopwa parikunzi pada kuvakwa magadheni flats panga pakutodevelopwa pakatoiswa maroads 2165 parikutoenzi yatova shopping center asi painzi panofanira kunge paine primary school nesecondary school zvese izvo zvahapana zvakachinjwa mashandisirwo.
Pane mutemo here wanga uchityorwa nekanzura?
Harare City Council yakaviolata my rights edu, the right to education yevana vedu yakaviolatwa, the right to be heard. Isu sevagari havana kutinzwisisa, havana kutinzwa, havana kutipa mukana kuti vatinzwe. Vari kungotitaura kuti havasisina land. Ko land yedu isusu yekambenge yagareri yechikoro yakaendepi?
Mumwe mugari weMutinwood South amai Lorraine Mupesa vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tanakanomirira vashandi Vekazi rechitungwiza Municipality Workers Union rinoti vashandi vakambosendeka parutivi urongwa hwekuramwa mabasa uwo waifanirwa kutanga nemuvhuro svondo rino zvichitevera chivimbiso chakapiwa nemushandirwi pamberi pevakuru vebazi rezvekuvashandi nemabasa. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vakaudzawo Studio 7 kuti kanzuri yavo inoremekedza vashandi vayo zvakanyanya, izvo zvinoita kuti varambe vachizama nepose pavanogona napo kuti vararamise vashandi vavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika. Vashandi vechitungwiza vakanga vauimbisa kuti vaizotanga kurangwa mabasa musi wa17 mwedzi uno vachiti kanzuri yavo yainge ichikundikana kuzadzisa zvichemo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi chabata mutungamiri wesangano revashandi vaEfrem Katsina avanoti kanzuru yakavaimbisa kuti ichazadzisa zvichemo zvavo kubva mwedzi uno kusvika panopera mwedzi wachivabvu.
Ichokwadi takaona kuti musi wa17 ndopatanga achifanira kutanga kurangwa mabasa sekupa notice yatakanga tapa kuna employer wedu. Asi sezvamunoziva procedure inoitwa kana vanotaurawa mabasa, Ministry of Labour inotraya nepainogona kuti iite yatingati kuya kuyananisha kuya. Saka vakatishedza tose isu naemployer ndokubva tagara pasi tikakurukura. Pakakurukurwa nyaya dzese dzakanga dzichida kuti vashandi varamwe mabasa nazvo. Zvakabva zvazobudapo nezvekuti vakaratidza kushushikana kwazvo nekurama mabasa rwa kuzvidzota vashandi uku. Saka vakatanga kumhanya mhanya kuti vagadzirise kuti zvoitwa sei. Saka pakugadziriswa apa pane zvinhu zvandingati zvitatu zvakagona kugadzirisa sekucheva kwaita vashandi.
Saka zvii zvavakagadzirisa?
Chekutanga ndechekuti mapei avashandi vakatanga kumabhadhara nesalari scale nyowani. Vakavimbisa kuti kusvika musi wa3 May vanenge vapedza kubhadhara vashandi vose. Saka chibvumirano chiripo parizvo ndechekuti masalari zedu kana kuti mukoho wevashandi wakaurerwa kuti pamwedzi wega wega unobhadharwa musi wa3 wemwedzi iwowo usati wasvika. Ndochibvumirano chekutanga. Chechipiri, vashandi vaitutsumwa pamusoro pekugara, atingati mastains, maresidential stains. Chibvumirano chakaitwa ipapo ndechekuti kusvika musi wa3 June vanenge vagadzirisa nyaya yepokugara kwevashandi. Musi wa3 June iwo ndopachazoitwa zvemusangano unoratidza kuti paita progress pane zvinhu zvatinenge tawirirana. Saka mastains akanzi musi wa3 June. Then paitawo nyaya dzekuti vashandi vakanga vasina zvishandisiro zvakakwana zvakafanana nematools, zvakafanana nezvipfekwa zvinodzivirira munhu kana achinge achishanda. Vakati izvozvo vachazviita in phases zvokuti pachange pane progress kusvika musi wa3 June. Vanenge vamhanya nazvo vatoona kuti mushandi mumwe nemumwe awana here zvipfeko zvokupfeka zvinomudzivirira pabasa. Uyezve takatsusumwa kuti panoshandira vashandi vamwe vanga vasina pekugara chaipo, macheya aya zvigaro zvanga zvisipo. Saka varitotanga prosesi iyo yokuti vatange kutengera vashandi fenicha yekuti vakwanise kushanda vakanyatsogara zvakanaka, nekuti zvimwe zvacho zvanga zvisaite kuti zvingagarwa nemunhu.
Munoona here mushandirwi achizadzisa chivimbiso ichochi?
Tine chivimbo chekuti vanogona kusvika patinoda kuti vasvike. Kana vasinawo kusvika ipapo, tinezenge tichiona kubva ipapo kutoita sei. Asi takawirirana kuti tomboita hold nyaya yestrike kusvika taona kuti musi wa3 vabhadhara vashandi vese here.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro rechitungwiza Municipality Workers Union vaEfrem Katsina vari parunhare muchitungwiza neStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Naure padande mutande reulavayo 24 News rine musoro wenhau unoti vaimboima bhara nemukuru wenyika vatobayiwa mudede. Vanga vachitarisirwa kumira pamberi pedare reHarare Magistrate vachipomerwa mhosva yekuba zvekurimisa pane imwe purazi kumazowe mudunhu reMashonaland Central. Bepanhaure Herald rine musoro wenhau unoti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kukundikana kumisa kuburiswa kwezvicherwa kunze kwenyika munzvimbo dzekubuda munyika dzakaita semabhodha pamwe nenhandare dzendege nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakakwana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hofisi yemutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu pamwe nenhepfenyuro yeterevhizheni yehurumende yemuEgypt zvinoti Israel neHamas wawirirana kumisa kurwisana. Vakuru vakuru veHamas vaudza sangano renhau reReuters kuti kumisa kurwisana uku panga kuchifanira kutanga nenguva dza2 mambakwedza echishanu chenguva dzekuGaza. Kwemakore 11 vakuru vemauto epasi muAfrica pamwe nemauto eAmerica vaisangana gore roga roga pamusangano weAfrican Land Forces Summit, musangano wemazuva 4 apo chikwata ichi chinokurukura kusagadzikana kwedunhu reAfrica uye kuti mauto aya angamisa sei matambudziko kana kukanganisika kunenge kuchiitika vari pamwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 mukomatanonoka wande nevamwe vose, regai ndimbotaurawo kufunga kwangu pana mavhaza. Mavhaza kana asiri kuziva zvaari kutaura ngaanyarare, iye ngaazivi kugara ikoko kuAmerica kwaari kwaakanyarara. Isusu tisu vana veZimbabwe tiri kutambura tiri kuno kuZimbabwe. Taka iye kana asiri kuzasa kucharanganya. Rano kwa munanga kwa waka vote kwa nevanu wanani vanu muda waka vote kwa munanga kwa. Ngati wa kuti iye ndia kwa vote kwa munanga kwa. Kwa nila kuti pome zirazu nsa tisina kumbo itakuda kuti tisita kwa vote kwa munanga kwa tisina kwa vote kwa. Kwa gara isinonga ito kuna msele nine kuna munanga kwa ndisho ndisho vanu warungo chore wako zero za wazi wanisu. Saka nundu na taonati nigezi mbabu wapana kwa atinumbo inda kana tisini varu mewa kata sana na mafaza. Varu mewa kata sana na mafaza mapurisa masoja. Atina kwa atinenda. Nukuti iyo yuzi muna usara mjida uori mumarodu mapurisa ni masoja. Asimne mshite munanga gwari raiti. Madini mese mabata na warume imi masoja imi mapurisa nana mafaza imi. Muze wa munanga kwa utuwa waru kita asusi raiti. Nukuti mimi kana mkaramba mtu wa munanga kwa waru kita asusi raiti. Mjiti takawa futera isi tisina kuwa futera ka. Apana. Iyo yuzi goride rugubi wa mnika zvanezwa. Apana chava nutora wa munanga kwa wakana chini. Asungo zinasewa enda kwa kati. A zvino tipei mu Zimbabwe izvo zvokuti vaenda kumabiko wa Museveni. Zvino tipei.
Te magadi vashamarari ve Studio 7 vana mukomata nunoka wande navo vose vanisina kudoma. Kurudziro yangu pamusoro pemapato especially MDC Alliance kuti panguva inoyatavere manje iyi takatarisana nemavotes. Kavafambirewo kunzvimbo dzakanyakuita kumaruwa kwete kuenda kumaruwa akakomberedza dhorobha reHarare. Nevamwe vari kumukati ukoko kunyanya kuwirira ZANU-PF ukoko ngavafambireko zvakanyanya kuitira vaya vane chidakwa chekuvhotera bato reMDC vasavhunduke uye vasavhunduswa vaone kuti tine vatsigiri vanotikurudzirawo vasingatyi. Saka izvozvo izvo zvinokonzera kuti ruzhinji rwevanhu ruisewo maonero aho uye kana nguva yekuvhote yasvika vavhote vakasununguka vasingavhunduki nekuti vanoonawo vakuru vebato vachisvika vachikurudzira vanhu kuitira kuti munhu wese asununguke.
Makadii nive Studio 7 vana mukoma hwande makasimba here? Su tinosimba. Ini ndinobva pamutandahwe mutandahwe uchipinge pamutandahwe. Shoko rangu roda kumboisawo kavaporisi ngazvi kuti vapori wei. Rodhi riya riya rinoinda kutera. Pane rodhi rinobva kwedu kumaruzevha kumwewo richiinda kuhotera. Dai vapori vambotigadzirira ipapapo. Varungu vanoenda ikoko vakawanda zvimwe zvisingaiti vachiinda kuhotera iyeyo. Asi rodhi yacho zvairi makomba 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 apa ndo kune gona reZhou National Park. Saka hei ndiri mugari wemumutandahwe kana vachindinzwawo vaporisi ngazi tigadzirirewo rodhi rinoenda kuhotera kwamahenye. Motigadzirirawo rodhi rinoenda kwamahenye kuhotera. Zvakunoendawo varungu vakawandawo wani zvakunoendawo varungu vakawandawo wani havandoburitsiwo mari here yekuti tigadzirirwo rodhi dhasi riya riya iro. Hatitauri kuisa tara zvedu asi mukangoisawo makongiretiwo rikafambika. Ndo zvatinokudzirira vapori vapori. Tokumbira kukumbira vapori riwane kufambika rodhi riya riya iro paipa vapori.
Rizvi mukomajongapo aizatifari isusu nezviri kuita ZANU izvi. ZANU PF kuti kanganisa upenyu hwedu. Saizvigo tiri kurarama tiri kure kure kunze kwedzimwe nyika tichitsvaga kurarama kuti tipone nekuti nyika medu hatina mukana urimo. Saka tokumbira chokwadi muna 2023 umu kuti vose vose vana vezimbabwe ngatidzamai kubvisa pari patigara. Please ngatibvisei ndatenda hangu nirizeri mushwa yepanamibhiya.
Izvo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinodawo kukuzivisai vateereri kuti isu hatisarudze mashoko ekuburitsa. Makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaura mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose. Asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga. Chirongwa ndechenyu imi vateereri veStudio 7.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tinechi ziviso chaka kosha. Tinoda kuziisa ikuti VOA Africa Muzimbabwe. Yavini masaisai matcha anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana mchida kunzwa zizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Kuona kuti uwandu hwevanhu vari kuzvipira kubaiwa nhomba yekudzivirira denda reCOVID-19 uri kuramba uchidzikira. Gavhuna wedu reMaryland muAmerica Valerie Hogan vave kuparura chirongwa chekukwezva vanhu chine mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora iyo ichange ichihwiniswa vagari vemudunhu iri vakabayiwa nhomba. Vanhu vane chitsama vachange vachiwaniswa mibayiro yemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora emari yekuAmerica pazuva. Kubva musi wa25 mwedzi uno kusvika musi wa3 chikumi uye pane mubayiro mukuru wemazana mana ezviuru zvemadhora unozopiwa kune munhu mumwe chete. Mamwe matunhu emuAmerica akaita seOhio ari kuitawo makwikwi ekuhwinisa vanhu mari vanenge vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizaurwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase.
Chitano rakanaka izvi. Chese chingakwanisa kuitwa chiri pamurau chisingakanganise hunhu hwevanhu ngachiitwe kuti vanhu vabayiwe nhomba, nekuti chirwere cheCOVID chavhiringidza upenyu kwese kwese muno muMaryland, muno muAmerica pasi rose. Saka vatungamiriri kana vachitora nhanho dzekuti vanhu vabayiwe nhomba ngavatore nhanho dzacho kana dzisingazokanganisa hunhu hwevanhu.
Kune vamwe vanobvunza kuti ko kungomanikidza vanhu kubayiwa nhomba pane kuita zvekuvakwezva nemari nezvimwe zvinopiwa, munotiwo?
Kumanikidza vanhu hachizi chinhu chakanaka. Nekuti zvinenge zvakuita chisimba chinokanganisa ukama hunovepo vatungamiriri nevanotungamirira. Kana vatungamiriri vachitora nhanho dzinoita kuti vanhu vaite sarudzo, chinhu chakanaka.
Tichionawo mafambisiro ari kuchirongwa chekubayiwa nhomba ne nyaya yekuti vanhu vakubvumidzwa kunge vachifamba vasina kunge vakapfeka homa masiki pavanenge vari vakasununguka nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungataura pamusoro pemamiriro akaita nyaya dzenhomba muMaryland?
Pane kuvhiringika kuri muvanhu kuti vanhu vafambe vasina kupfeka mamasiki isarudzo yaitwa neCenters for Disease Control. Asi mabhizinesi vane mvumo yekuti vave vanochengetedza utano hwevashandi vavo. And handiri kuOcean City ndichimbozorora pamazuva apfuura ndikaenda kuMcDonald's ndichida kuti ndimbobatsirwa, vandigombedzera kuti ndofanira kupinda ndine mask. Ndandasiya mask kumotokari, vakatondipa mask yekupfeka panandirimo, nekuti ivo havaziva kuti vanhu vanenge vasina kupfeka mask vakabayiwa nhomba kana vasina vanofanira kuchengetedza vashandi vavo. Saka chinhu chakanaka kuti mabhizinesi nedzimwe nzvimbo dzive nemukana wokuramba dzichikombedzera vanhu kuti vapfeke mamask kana vachipinda mudzimba dzavo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland, mufundisi Isaac Mwase, vari parunare muBaltimore muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 kuMidlands nekumasvingo, uye vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Sangano reIOM rinoparura chirongwa chekubatsira nekutsigira vanorarama nekutenga pamwe nekutengesera kunze kwenyika avanonzi vari kuomerwa munguva ino yeCOVID-19. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanombosendeka parutivi urongwa hwavo hwekurangwa mabasa mushure mekuvimbiswa kuti kanzuro ichagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.